Manerako nakamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tunosangana zvakare manero anasi uri musi wemugovera chivabvu 18, 2024. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano revezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers rinonyorera kuhurumende neReserve Bank of Zimbabwe richinyunyuta nekudzikwa kwemutemo weStatutory Instrument 81A wa2024. Vanorarama nekutengesera mumigwagwa muHarare Varu kukurudzira nhaurirano nekanzuru yeguta iri pamusoro pemutemo uchangobva kudzikwa nekanzuru unorambidza kutengeserwa kwemukati meguta nevanenge vasina marezinesi. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu yekasolaga Premier Soccer League yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vanoti sangano ravo rakanyorera kumapazi ehurumende anoti rezveupfumi neremaindastiri pamwe neReserve Bank of Zimbabwe richinyunyuta nekudzikwa kwemutemo weStatutory Instrument 81A wa2024 uyo unonzi nevemabhizimusi hauna kusiyana nekutarwa kwemitengo yezvinhu nehurumende. Mutemo uyu wakatara kuti vezvitoro vashandise mutengo wemari yekunze unenge watarwa neRBZ zuva iroro. Mutemo uyu wakabvisawo mukana waipiwa vezvitoro vekuti vawedzere mitengo yezvinhu zvavo nezvikamugumi kubva muzana kana kuti 10% premium. Vezvitoro vachabatwa vachityora mutemo uyu vanonzi vanobhadhariswa mari inosvika zviuru mazana maviri zvemazigi kana kudarika. Vamutashu vanoti vakatora danho iri nekuona kuti dzimwe nhengo dzavo dzave kuomerwa zvekuti vamwe vavo vave kutofunga kuvhara zvitoro zvavo vopindawo mukutengesera mumigwagwa sezviri kuitwawo nevanotengesera zviri kunze kwemutemo. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende kana reReserve Bank of Zimbabwe panyaya iyi. Ngatinzwei vamutashu vachitsanangura.
Hurumende isisu sesangano takainyorera bazi rehurumende rinoona nezvemari reReserve Bank takavanyorera kuti tinge tichionesana pamwe chete kuti kune rimwe rutivi kune mutemo asi kune rimwe rutivi kunewo zvinenge zvichiitikawo kana matambudziko anenge achisanganikwa nawo nevemabhizimusi. Nekuti vagara vaine matambudziko akasiyana siyana ayo anga achiremera mabhizimusi avo, saka vari kuti zviri nani vavhara havo mikova vonoendawo kuinformal uko kwatingati kunenge kuchingotengeswa njake njake kusina mitemo nemaregulations akawanda.
Chii chaizvo chavari kunyunyuta nacho pamutemo mutsva uyu?
Vari kuti exchange rate yacho panoda kunge pakanyaso jekeswa kuti zvomene inenge ichidetermineswa neaya atingati market forces. Nyekuti ikarakidza kunge inogara ichisara kumashure zvinogona kuita kuti vemabhizimusi vakawanda vafungidzire kuti vanokwanisa kunge vachirasikirwa nemari dzavowo zvakare.
Asi tikanzwa hurumende ichiti munokwanisa kunotora mari yekunze kumabhanga, hazvisi kuitika here izvi?
Havasani vakuwana mari yakakwana yeforeign currency yavanenge vachida kuti vange vachigozoshandisa kutenga zvinhu zvekushandisa pakugadziriswa kwezvinhu zvavanogadzira zvakafanana nema raw materials. Saka ndingati ipapo ndo pamwe parikuragidza kunge pachiri nedambudziko. Vanogadzira zvino vanenge vakuti takufanawo kunge tichishandisa zvigadzirwa zvedu kuti tihwerengedzewo foreign currency iyo inenge ichibva mumusika kana kubva kuvatengi. Saka ndo rimwe redambudziko ratiri kuona iroro kuti zvinogona kuremera vezvitoro vanotengesa pachokwadi.
Vanga vari mutungamiri wesangano revezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vari parunhare muHarare neStudio 7.
The Voice of America.
Vanorarama nekutengesera mumigwagwa vari kunyunyuta vachikurudzira nhaurirano nekanzuro yeHarare pamusoro pemutemo uchangobva kudzikwa nekanzuro iyi uyo unorambidza kutengeserwa kwemukati meguta nevanenge vasina marezinesi anovapa mvumo yekuita izvi. Mutungamiri werimwe remasangano anomirira vanotengesera mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vasamero wadzai vanoti vakatotanga hurongwa hwekuti paitwe musangano nekanzuru pamusoro penyaya iyi vachiti vane tarisiro yekuti svondo riri kuuya musangano uyu unogona kubudirira. Vawadzai vanoti mutemo uyu waomesera nhengo dzavo zvakanyanya sezvo kubva zvavadzikwa kutanga kwemwedzi uno vanotengesera migwagwa vari kusungwa nekutorerwa zvinhu zvavo nemapurisa ekanzuru. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi rekanzuro panyaya iyi sezvo mutauriri wekanzuro yeguta reHarare waStanley Gama vanga vasati vapindira mubvunzo wedu watavatumira. Hatinowo zvakare kukwanisawo kubata meya veHarare vaJacob Mafume sezvo nharembozha yavo yanga isingaiti. Ngatinzwei vawadzai vachitsanangura.
Isusu seboka reVSET hatiwirirani nemabylaws mitemo mitsva yakaiswa necity of Harare. Pamaonero edu endi tinofunga ruzhinji rweZimbabwe runohwirirana nesu kuti mitemo iyi haina zvainobatsira papundutso yenyika. Tikatarisa ruzhinji rweZimbabwe huri kurarama kuburikidza neinformal trading. Saka mitemo yavakaisa yokudzinga mavhenda mumastreets, mitemo yavakaisa yokuti vanhu vachafanirwa kunge vachitengesa vachitorerwa zvinhu zvavo hatiwirirani nayo.
Saka imi sesangano zvii zvamunokurudzira kuti dai zvaitwa?
Isusu zvatinofunga zvinofanirwa kunge zvichiitwa ndezvekuti Harare City Council kana ichida kuti mavhenda nevari muinformal sector vatengesere pakanaka vanofanirwa kuvaka misika inokwana. Dambudziko ratinaro nderekuti vanhu vari kupedzisira vaenda kundoshanda paya panonzi maundesignated spaces nenhau yokuti pekusevenzera pacho izvezvi hapasi kukwana. Saka tinokurudzira Harare City Council kuti imbomira kuisa mitemo yakaita seiyi. Mitemo iyi inongoita chete kuti vanhu vaomerwe neupenyu nekuti vanhu tinozoraramo iri muinformal sector, iri mustreet vending. Saka isu seboka reVSET hatiwirirani nazvo izvi.
Imiwo sesangano zvii zvamuri kuitawo kuti munge muchiwana kunzwanana munyaya iyi?
So isusu nokuti tagara tinoshanda neHarare City Council zvatakanangana nazvo izvozvi ndezvokumeka shuwa kuti taronga meeting yenhaurirano neiya inonzi informal sector committee ine macouncillors. Tovapawo maonero atinoita nhauyi, tovapawo mafungiro edu kuti nyaya iyi ingagadziriswa sei. Tinofunga kuti kana zvikafamba zvakanaka svondo riri kutevera irori tinofanira kunge tichiita meeting.
Saka kubva padzikwa mutemo uyu nekanzuru, nhengo dzenyu dziri kurarama sei?
Kutaura chokwadi mukomajonga, pari zvino izvezvi raramo yakatooma nokuti zuva nezuva kusungwa, zuva nezuva kutorerwa zvishandwa zvedu semavhenda. Saka tiri kukurudzira kuti pave nenhaurirano.
Vanga vari mutungamiri werimwe remasangano anomirira vanotengesera mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vaSamuel Wadzai vari parunhare muHarare neStudio 7. Zvizvarwa zveSouth Africa zviri kugara kunze kwenyika iyi zviri kuvhota zviri munyika dzazvigere kubva nezuro chishanu zvichisarudza nhengo dzeparamende nemakanzuru. South Africa iri kuita sarudzo dzenyika yose musi wa29 mwedzi uno. Vanhu vanosvika kuzviuru makumi manomwe nezvisere kana kuti 78,000 vanonzi vakanyoresa kuvhota vari munyika dzinodarika zana dzavagere pasi rose. Zimbabwe ichiri kuramba kuti zvizvarwa zvayo zviri kunze kwenyika zvivhote kunze kwezvinoshanda kumizinda yenyika nekunge zviri kumabasa ekumirira nyika kunze. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavhilas Musanganya wewe Studio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Violet Makuwaza vanova ivo nekambani inonzi iyo Zim Venek Shona Tutors apo vanowanikwa ivo vachipa zvidzidzo kune vana vari kunze kwenyika kuti vadzidze rurimi rwaamai rweShona. Amai Makuwaza vanogara ivo kuMid Rand muSouth Africa asi vachishanda nevana vezvizvarwa zveZimbabwe vari pasi rose. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsana nguro here pamusoro pechirongwa ichi chamuri kuita?
Inini ndakafunga chirongwa chemutauro weShona. Pandakauya kuno kuSouth Africa ndakandichiona kuti wana wakawanda wakanga wakukanganwa mutauro wavo. Saka inini semunhu akanga ari mudzidzisi kuZimbabwe ndakafana kufunga kuti ndikatora mukana uyu kuti ndigone kuzviita ndinokwanisa kuona vanhu vakawanda. Saka pandakatangawo ndichiudza vanhu nezveurongwa hwekutaura kudzidzisa mutauro weShona ndakaona vanhu vachifarira vakawanda. Saka ndakazosvika pakutopinda magroups ndichiramba ndichitaura nezvazvo. Saka ndakaona vanhu vakawanda vakange vachifarira kwapanhangu kupfuurira mberi. Pari zvino ndine vanhu vakati wandei vandinawo, vamwe vari kuUK, vamwe kuNew Zealand nevamwe vari kuAmerica.
Kambani yenyu iyi inonzi chii uyezve munenge muchidzidzisa vari kuda kudzidza rurimi rwaamai muchishandisa chii?
Pandinodzidzisa mutauro weShona uyu ndinodzidzisa kuburikidza neZoom. Saka kambani yedu inonzi Zim Venek Shona Tutors, ndo zita rekambani yedu. Saka tinoshandisa Zoom tinenge tichionana mwana nemudzidzisi tichidzidzisana. Mwana anogona kutonyora manotsi, inini wacho ndozochitumira futi zvimwe zvinhu zvatinenge tadzidzisa kumubereki kuitira kuti agone kuziva kuti zvii zvatinenge taita.
Muri kuona chirongwa ichi chichitambirwa sei nyanya nevabereki vanenge vari kunze kwenyika uko kunotaurwa mitauro yakasiyana siyana?
Kutaura zvazviri vanhu vakawanda vari kufarira chirongwa ichi. Wakawanda vari kuuya vachiti vanoda kuti vanavo vadzidziswe. Vamwe ndiri kuona kuEngland vanogona kunge atori murungu akaroora munhukadzi ofarira kuti agonewo kugona kutaura mutauro wacho kuburikidza nekunge achitoendawo kuZimbabwe. Saka anenge achida kutaura. Saka ndiri kuona vanhu vemarudzi akasiyana siyana vari kuratidza kufarira kuda kudzidza Shona.
Dzidziso idzi dzamunenge muchipa munenge muchizvifambisa sei? Pane mubhadharo here kana kuti zvinofamba sei?
Mubhadharo uripo. Saka lesson inoita 30 minutes, tinoita $13. Saka munhu ndotanga ndaita malessons 2 asati abhadhara. Then pandinoita lesson yechitatu ndopaanozobhadhara. Paanobhadhara anobhadhara ine package of 10 lessons. Ndine website yakanzi zimvenek.com. Munhu akaenda ipapo anogona kuona zviripo nezvimwe zvinhu zvinoitika ipapo. Then munhu ozotaura neni pawhatsapp.
tinoona kuti pane chimwe chirongwa chamuri kutaura imi kuti muchange muchipakura mangwana muswe shondo chekuedza kukwezva vamwewo vabereki vanoda kuti vapinde vachiita kuti vana vavo vadzidze kutaura rurimi rwaamai muchiti chirongwa ichi ndechemahara mungatsananguriri kuti zviri kufamba sei
chirongwa ichi chiri kuitwa Sunday free demonstration lesson iriko muswe Sunday ichange iriko nenguwa dza 3 o'clock UK time kuno kudzinenge dziri 4 o'clock ndisingazive kuti ku America inguwai but South Africa time inenge iri 4 o'clock PM ndopatichaita urongwa wefree demonstration lesson saka munhu wese akasununguka kupinda
vanenge vachida kupinda pachirongwa ichi vanokubata ipapi
vanokwanisa kundibata panhamba dzinoti +27716158357 vanogona zvekutibata zvakare pawebsite yedu inoti zimvenek.com
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous iyo zvinotokupai chirongwa cheupenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu Nasi tiri kukurukura nemunyori mukuru wesangano rinomirira varairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaRobson Chere pamusoro pematambudziko ari kusanganikwa nawo nevana muzvikoro pamusoro penzara iri munyika.
Nzara ino kune nyaya yechikafu iyoyo ndoo chimwe chinhu chokutambisisa togoitawo senyaya yemafees tiri panguva yekuti vabereki vari kutotsunza kuya kwatinoti kutsvakatsvaka kuti vaone chikwanisiro chekuti vadye uyezve titsvaka kuti kuti vazova nemari yekunge vachibhadhara mafees havasikwanisa kuiwana uye tine zvikoro zviri kudzora vana panguva ino yekuti zvinhu zvakaoma munyika saka vakazadzikiswawo kutishekumbiro renu remutemo kuti hurumende yakwanisawo kutenge chabhadharira vana sezvo dzidzo iri kodzero yevana iyo inofanira inge ichibhadharirwa nehurumende sekumbiro renu remutemo vakakwanisa kuita izvozvo zvekare zvingatibatsire panguva ino totarisawo kuti nevashandi vari kuona mihoro iyo yakadzikira vachikunge vachikwanisa nge vachisiyiwa panyaya yenzara iyoyo nekuti vachada kunge vachitsvaga-tsvaga kuti vaone futi kuti vangabatsigana sei kuvange vachikwanisa kuti vane zvikwanisiro zvese zvinodikanwa saka nyaya yemuhoro futi inyaya inokwanisa kunge ichinge ichigadziriswa panguva ino
tirikunzwa kuti hurumende iri kubatsira vadzidzi nemari yechikoro yebim zvikoro zvimwe zviri kunzi zviri kurambawo kutambira mari iyoyo yebim kana urongwa hwebim zvii zvamungataurawo emise sangano
nyaya yebim panguva ino hurumende yaane makore akati isiri kubvisa mari kuchikoro panguva yebim vana vanenge vanyoreswa pabim vari kunyoreswa home asi kuti zvikoro zvienderere mberi zvine zvina mari vanyoreswa pabim hurumende inofanira kuzoisa mari mumabhanga ezvikoro kuti zvinge zvikwanisa kuzotengawo zvinodiwa pakudzidza kuvana zvakafanana nemabhuku zvakafanana nemachoko evarairidzi nezvimwe zvese saka hurumende iri kuzotora nguva yakareba isingaise mari iyoyo kuzvikoro zvikoro izvo zvotadza kuti zvoshanda sei uye panguva ino yekunzi kune mari idzva mari yakafanana nezidi iri kunzi ngaitambirwe nezvikoro asi tikutadza kuti zvikoro izvozvo kuti zvinge zvichishanda zvinenge zvina kushandisa mari yeunited states dollar nekuti mari yekuamerica ndo mari iri kunyanya kushanda zvakafanana zvimwe zvakafanana nekuti inenge ichida kana siori yemabhazi inenge ida kutenga zvimwe mari yeziga yekutambirwa makati wandei mune zvekuita nemari saka zvikoro zviri kuzoonekwa zvaakutadza kufangishena asi zvifanenge zvifangishena panguva yekuti zvinenge zvikoseredzwa kushandisa mari isikwanisa kushanda kutambira vana kunzi vatanga vachishandisa zigi zigi racho risiri kushanda kwese saka zvinhuwo zvinofanira nge zvigadziriswa zvishandiswa kumativi ese pane kuti pange pachita zvekuveta pachita kukomandi zvakati asi pakuzozvita pagraundi zvisiri kukwanisa nge zvibuda
zvingagadziriswa sei vacherei
izvi zvinokwanisa kunge zvichigadziriswa kana hurumende ikange ichishandisa mativi ose pamwe chete nekunge ichisangana nevarairidzi ichisangana nevabereki vachikurukura maonero ezvinhu kuti maonero ezvinhu atiri kuita ndeyekuti kunyaya yedzidzo aiwa hakusina kutariswa kwakanyanya kunyanya kudivi rehurumende riri kungoti chero zvazvaita ikokoko asi tikatarisa mamwe mapriorities hawai nao tikatasa upumi uri munyika muno kuti mari dzese dziri muupumi wenyika tikangonangana nezvimwe zvinhu zvakati koshei zvakafanana nemasocial service delivery tinoona kuti tinobuda nezvimwe zvakati pane kuti tichipedza mari tichitenga madzimota ati anofema saka panoda kunge paine muono umwe chete asi muono umwe chete unouya nekuti vanhu vagara pamwe chete vachitaura uye vachizokoshesa kuti aiwa uku kudiviri rakakosha zvakakosha izvozvo
asi hamufungo hero wekuti zvikoro zviri kuramba kutambira urongwa hwebhimu zvinofanira kutorerwawo matanho nekuti bhimu chirongwa chiri pamutemo chehurumende
hakuna chikoro chatatichawana ripoti panguva ino chaticharamba kutambira mari yebhimu asi dambudziko ratatoita panguva ino inyaya yekuti mari yebhimu yagara haisi kuzoiswa kuchikoro haisi kuzodzengwa kuchikoro nenguva vana vanongonyoreswa kuti vana vaenda pabhimu ekuti vanobva kuvabereki vanoshaya mari iyo yekuti izouya inotora kana 3-4 years kamu apa vana ivavo vari kuda kudzidza vana ivavo vanenge vachida mabhuku vanenge vachida zvakati wandei saka chikoro hazvisi kuramba asi zviri kutikurudzirawo kuti hurumende inge ichiunza mari yacho yebhimu nenguva kuitira kuti mari iyi inge ichiana muzvikoro kuitira kuti dzidzo inge ichienderera mberi uye ichifamba zvakanaka
munyori mukuru weatus varobson chere vari parunhare kuacturus nestudio 7 iye zvino tokupai maonero ehurumende yeamerica amunoverengerwa natanonoka wande westudio 7
musi wa10 chivabvu nhengo dzesangano reunited nations general assembly dzinoita 193 dzakavhotera chisungo chekupa palestine kodzero dzinopiwa nhengo yesangano iri nekupa palestine kodzero yekuongorora misangano yeunited nations general assembly nhengo dzesangano iri dzakavhoteravo kukurudzira united nations security council kuti itarise zvakare chikumbiro chepalestine chekuva nhengo yeunited Nations. Kubudirira kwechisungo ichi kwakaratidza kuti United Nations General Assembly yakanga yagutsikana kuti Palestine inokwanisa kuva nhengo izere yesangano iri. Kuti Palestine itambirwe senhengo izere paidiwa mavhoti 110 kana kuti 118 asi Palestine yakawana mavhoti 143. America yakabatana nedzimwe nyika pfuvamwe dzakaramba kuvhotera kuti Palestine itambirwe mugungano iri dzichiti kupinda kwepalestine mugungano iri hakuna zvakunobetsera veruzhinji mupalestine umwe wevanomirira america kuunited nations varobert hood vakati kugadzikana munharaunda iyi kuchangouya kana pakaumbwa nyika mbiri vakaenzana murusununguko neunhu hwavo vahood vakati america inofunga kuti zvisungo zvinoitwa muunited nations nemunharaunda iyi hazvingabetseri mukugadzirisa nyaya iyi vakati kuvhota kwakaitwa neamerica hachisi chiratidzo chekuti america inopikisa kuti palestina vave nenyika yavo vachiti america inozvitsigira uye ichabetsera mukuti zviitike america inoti nyika dzeisrael nepalestine dzinofanirwa kuumbwa muhurukuro pakati pevanhu veisrael nepalestina vahood vanoti hapana imwe nzira inogona kuvimbisa kuchengeteka kweisrael uye hapana imwe nzira inogona kuvimbisa kugara murunyararo kwakanaka kwevapalestina munyika yavo vachiti hapana imwe nzira inokwanisa kuunza kugarisana nekudyidzana kweisrael nenyika dzechiarab kaitenderedza vahood vanoti america inozvipira kushanda nevapalestina nevamwe vose munharaunda iyi kuti pave nekunzwisisana kunozobudisa nyika yepalestine ichazovavo nhengo yeunited nations vahood vanoti zvekare america inoramba kutambira zvirongwa zvinotadzisa kuungwa kwenyika mbiri idzi sezvo chiri chirongwa chinounza kugarisana kwakanaka vachiti kuumba nyika mbiri ndiko kunounza rugare rusingaperi munharaunda iyi pamwe nekuchengetedzeka kweisrael nevapalestina vahood vanoti nzira yokuumba nyika yepalestina iyo ichavavo nhengo yeunited nations inobva muhurukuro pakati peisrael nevapalestina vachitsigirwa neamerica nemamwe madzisawira
ayo anga ari maonero ehurumende yeamerica amaverengerwa natanonoka wande westudio 7 Vamwe vaimbi vari munyika nevari kunze vanoti vaimbi munyika vachiri kumbonyekedzwa kodzero dzavo nehurumende kunyanga hazvo hurumende ichiti munhu wese ane kodzero muZimbabwe. Basimon Ndlovu anotipa nyaya inotevera.
Kubva nyika yawana kuzvitonga kuzere, vaimbi vakawanda vaisimukira nekuda kwekuti vaimba nziyo dzinokudza nekupembedza hurumende kana chete dzisingaonikwe sedzine chekuita nezvematongerwo enyika. Asi vaimbi vakaita saThomas Mapfumo vakazosiya zvekupembedza hurumende vachitanga kutsiura nekunongedza pavaiona separi kupotswa nehurumende uye kuimba nziyo dzinobata nyaya dzemagariro everuzhinji. Izvi zvakaita kuti mimanzi yaMapfumo isaridzwe panhepfenyuro dzehurumende munyika uye kuti ashungurudzwe zvekusvika pakuzotiza munyika achienda kuAmerica uko ari kusvika nhasi. Mapfumo anoti vaimbi muZimbabwe vachiri kumbonyikidzwa kodzero dzavo uye manyepo kuti hurumende iripo inokoshesa kodzero dzevanhu.
Tiri kutaurei kana tichitaura nezvenyaya yeindependence, nyika haina kusununguka kwete. Vangataure zvimwe zvinhu zvakawanda vachitaura kuti Smith akazenga akati, aiwa Smith akati ngatori better because aidivo panyika ka.
Pavaimbi vanhasi, muimbi womusambo wedancehall Wingy D anonzi ndemumwe wevaimbi vari kuonekwa sevanofumura hurumende kuburikidza nenziyo dzake idzo dzinonzi nevamwe dziri kuburitsa pachena mamiriro akaita zvinhu munyika. Nekuda kweizvi nziyo dzake dzinonzi hadzicharidzwewo panhepfenyuro dzehurumende. Osai Chipanga uyu anonziwo nevamwe anoimba nziyo dzinoburitsa pachena kutambura nemararamiro everuzhinji vamwe vachiti anoimba zvematongerwo enyika. Ndemumwe muimbi anoti anobatwa nekunze kweruoko uye mimanzi yake haicharidzewo panhepfenyuro dzehurumende. Ukuwo mumwe womuimbi wemusambo wempira Jane Marimo anoti nyika yeZimbabwe yakasununguka nekudaro vaimbi havafanirwe kutya kuimba zvinobata upenyu hwevanhu.
Tinokurudzira kuti kumamusicians vese vari kuimba sezvemazuvano ngationei kuti izvo zvatiri kuimba zviri kukurudzira chii musociety yatiri kugara munyika medu matiri kugara. Ngative open kana hurumende yedu izvo kuti vanhu vayo vari kudo zvakadai zvakadai.
Gweta rinorora kodzero dzevanhu vari mukuru weZimbabwe Human Rights Association kana kuti ZimRights vadzika maibere vanoti zvinorwadza zvikuru kuti vaimbi vemuZimbabwe vachiri kumbonyikidzwa kodzero dzavo makore makumi mana nemana nyika yawana kuzvitonga kuzere vachiti Zimbabwe inofanirwa kuremekedza bumbiro remutemo.
Ikoku kutochikora bumbiro remutemo section ye freedom of artistic expression. Saka tinokurudzira veruzhinji vehurumende venhepfenyuro kuti vange vachitsigira vaimbi.
Asi hurumende inoti Zimbabwe inokoshesa kodzero dzevanhu uye mashoko ekuti vaimbi vanoshora mabasa akaipa ainobata vachiri kumbonyikidzwa asi echokwadi. Gurukota rezvekuburitswa kumashoko vaJane Van Moswere vanoti hurumende yavo yakaita basa guru kuona kuti kodzero dzevanhu dzakachengetedzwa uye mitemo yakawanda yakatovandudzwa.
The Second Republic has made significant progress in ensuring a safe, free and competitive operating environment. This has been done through enactment of media friendly laws and the
hurumende pasi peutungamiri hwavamunangagwa yakaita basa guru mukuona kuti munhu wese awana mukana wekutaura akasununguka kubudikidza nekuvandudza pamwe nekubvisa imwe mitemo yaikanganisa mashandiro evanhu.
Nhengo dzebato rezanupf dzinopomerwa mhosva yekuve pamberi mukumbunyikidza nekushungurudza vaimbi vanoonekwa sevanoshora hurumende. Asi mushandi mukuru muhofisi yezvekuburitswa kwemashoko mubato iri vaFarai Marapira vanozviramba vachiti manyepo anoitwa nevanoda kushora bato ravo nehurumende iripo. VaMarapira vanoti bato ravo rinoremekedza bumbiro remutemo.
Isu hatina muimbi watakamboshungurudza seZanupf. Kubva kuimbi vakaimba vanova Mapfumo vana Zvakadzwa vainzi kuimba kwavo kunotsoropodza hurumende, hakuna akambosungirwa nhau yekuti kune nzeve yakati yakaimba.
Vakafanobata chigaro chemukuru weNational Arts Council of Zimbabwe Amai Barbara Gotore vanoti sangano ravo rinokoshesa zvido zvevaimbi vachiti vanoshanda nehurumende kuti chikamu ichi chisimukire. Sangano reUNESCO rinoti chikamu 61 chebumbiro remutemo yenyika chinopa kodzero kuvana veZimbabwe kusanganisira vaimbi kuti vataure zvavanoona kuburikidza nemimhanzi kana kudetemba. Asi sangano reAmnesty International rinoti kodzero dzevanhu dzekuti vataure vakasununguka dzichiri kumbonyikidzwa muZimbabwe. Ndakamira Studio 7 Moarare, ntini Pasmo Ndlovu.
Tinotenda pasmo ini Jonga Kandemiri kuno ku Washington DC ndinoti murari zvakanaka ndekusemi na Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga uJonga Kandemiri obesethulela indaba ngolimi lwesishona. Lingali tshona njani zulukandaba holamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ziku 18 kwenkwezi 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Amapolisa athi asebophe abantu abedlula amakhulu amabili kwavinjwa ama-account amabhanga alikhulu phezu kokuthengisa imali yakwamanye amazwe ngokungekho emthethweni.
Ongakophisa ukuthi ume estradini unguwo othengisela abantu imali ngoba uze uthengisele umuntu imali kufanele ne-banking license kodwa nje hayi akuwophisi nje ukunikeza umuntu imali amazisi.
Izizalwane zakwele South Africa ezihlala kwamanye amazwe bezivota lamuhla kukhetho lokudinga amalunga edalele ephalamende lezinye iziphathamandla.
Ha, sabinalo ukuthuselwa abantu bonke bavota ngokukhululeka mangabe umuntu efika lana ezovota ivoti yakhe uyenza empihlakalweni.
Amacele ebandla le-CCC amathathu asehambisane emthethwandaba phezu kwemali ephiwa amabandla ezombusazwe nguhulumende. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa athi asebophe abantu abedlula amakhulu amabili kwavinjwa lama-account amabhanga alikhulu phezu kokuthengisa imali yakwamanye amazwe ngokungekho emthethweni. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi utshele intatheli zindaba izolo ukuthi sokubotshwe abantu abangamakhulu amabili lamathumi amabili lane 224 kwavalwa ama-account ebhanga afika phose ikhulu 90. Umkhankaso wokubopha osiphatheleni uqiniswe kulandela ukusungulwa kwemali entsha ehlobo lweziki. Lokhu kwenzakala lanxa ingcweti kwezomnotho lezomthetho zisithi ukuthengisa idola leMelika akusilocala ngoba imali esetshenziswa eZimbabwe ngokusemthethweni. Sixoxe lengcweti kwezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ongakophisa ukuthi ume estradini unguwo othengisela abantu imali ngoba uze uthengisele umuntu imali kufanele ne-banking license kodwa nje hayi akuwophisi nje ukunikeza umuntu imali amazisi.
Manje nxa sikhangele lona lolu udubo esilubonayo olwemali yona le entsha emaziki le ulubona njani njengoba sizwa kuthiwa yona imali uqobo ama-notes ama-bank notes lama-coins ezindaweni eziningi kayifikanga.
Ye ngoba yena umsomkhulu webhenki umshayakwane wathi yena asoze agcwalise emsikeni imali eningi amaziki ukwenzela ukuthi abe ngathi uyabamba kumbe uyagaxa i-circulation zendida control inflation. Owesibili ukuthi ngibona ngathi mina abantu laba abejani bafuna ukuthi bajayeze izulu leZimbabwe ukuthi asebenzise ama-electronic money transfers abanye sasizele sikwathila abantu omali o-ecopesha one yikho bakhweza umthelo usuka ku-1% usiya ku-2%. Imali vele emthetho wayo ifanele ibe khona kukini mina engiyisebenzisa ukuthi ngifuna i-cash kumbe ngifuna ukuthi ngiyethenga ukuthi ngisebenzise ama-bank card. Kodwa njengokuzwa kwami yena ekhuluma umnikazi wakwayesithi yena iza-restrict-a imali ukuthi ibe ningi kakhulu nje ukuthi athinte inflation mfowethu lathi nje sasijayele lathi ukusebenzisa electronic transfer awudingi ukuhambe sithole cash kunganceda nje ukuyenzela ukuthi imali yethu ingabe isadilika
kodwa lona udubo ulubona lungaphi kahle kahle ikakhulu siyasizwa abanye besithi abantu labo somabhizimusi abalathemba lokuthiwa yi-confidence ne-system ye-bank ukubona kuyikho yini lo
ingazi ukuthi ngoba mina vele emthetho wami angijayelanga ukuhamba ngisebenzisa imali ngiyandisuthi kumbe nxangikhathi ithuba nje ngasebenzisa idola lapha nalapho kodwa ama-transactions amakhulu ngisebenzisa ibhenki nxa abantu besithi ngabalathemba emabhenki kumbe imali iqiniso ngoba sekule sikhathi iminyaka eminingi imali zethu zibhidlileka kodwa okwakhathesi kungcono ukuthi ngoba imali yakhona sivele sikhona lokhu asizisebenzisele emuva engxenye singaba sokujayela ukusiyejayela ukuyisebenzisa kuzafika isikhathi sokuthi siyayithanda kodwa engavumelani lakho mina yikuthi uhulumende athi yena kule official exchange rate i-$1 eyangaphandle i-$13.50
Lo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezomnotho ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare imizamo yokukhuluma leziphathamandla zikahulumende yedlule. Izizalwane zakwele South Africa ezihlala kwamanye amazwe bezivota lamuhla kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende lezinye iziphathamandla. Phansi kwesisekelo sombuso welizwe lakwele South Africa, ibandla elizathola amalunga amanengi edale lephalamende yilo elikhetha umongameli welizwe. Ukuvota umuntu ephandle kwelizwe lilungelo elingaphiwa abeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe. Sixoxe lesiphathamandla sommeli wesigodlo sakwele South Africa kwele Melika, uNkosazana Dudu Khumalo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Bayeza manje sebebavaningi impela izolo besinabo ngoba siqala ukuvota izolo bafikile kodwa bebengabaningi but namhlanje siyabona inumber siyakhuphuka sebaningi okwamanje sekuvote about 250
ngokwakuqala yini lokhu kumbe yonke ikhetho olwenzakeleyo belivota liphandle kwelizwe
yebo baye benze kanjalo kwenziwa kuma embassies wonke ase South Africa akhona ezweni lonke so akubona okokuqala lokho
kodwa ke bona abantu ababuya bezovota bavota bekhululekile na abakula kwethuselwa kumbe ukucabangela ukuthi ngingavotela bani kuzaba lohlupho
cha abavinalo ukuthuselwa abantu bonke bavota ngokukhululeka mangabe umuntu efika lana ezovota ivoti yakhe uyenza emfihlakalweni akekho umuntu owaziyo ukuthi uvotele bani bayakwazi ukuthi bazivotele futhi bonke bakhululekile
kukhona yini okunye ungasitshela ngokhetho lona lolo
esingakusho nje ukuthi sijabulile kakhulu ngoba siyabona ama-South Africans baphumile ngobuningi babo bayeza ngapha izulu liyanetha namhlanje kodwa siyabona abantu balokhu bayangena ngoba bayazi ukubaluleka kokhetho ukubaluleka kokuthi bakwazi ukuthi bona benze amavoti wabo so konke kuhamba kahle ngaphe Washington sijabule kakhulu sivulile until u-9 ebusuku sivala ngo-9
amavoti wona lawo ayabalwa nini
amavoti ahlanganiselwa ekhaya mangabe sebevotile la emazweni bese amavoti ayahamba abuyele e-South Africa e-IEC i-IEC izobe seseyiwahlanganisa kamavoti nawo wonke lawase-South Africa and then bese seyiwayabala thina njenge-embassy akuthina esibalayo asibali sisiza nje ukuthi abantu bakithi bakwazi ukuvota
leli khangelele ukuthi bazaba bangaki
silindele abantu aba ngu-1,570
lo-ke ngunkosazana Dudu Khumalo isiphathamandla sommeli wesigodlo sakwele South Africa kwele Melika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Washington DC Amacele ebandla le-CCC amathathu asehambisane emthethwandaba phezu kwemali ephiwa amabandla ezombusazwe nguhulumende. Lokhu kulandela imbiko ethi imali le izaphiwa icele le-CCC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube lonyaka. Minyaka yonke phansi komthetho we-Political Parties Finance Act, amabandla alamalunga edalele parlamente ayaphiwa imali nguhulumende. Sixoxe lesiphathamandla selinye lamacele ebandla le-CCC umnumzana Albert Mhlanga ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Uliqiniso ukuthi imali liyana okwakhathesi izamiswa ngoba ubaba uWelshman Ncube laye wabhala incwadi ethi ukhokhela lelo celo olichoyo LCC lati sabhala incwadi ecele lethu eliyade sisebenza lobaba uChabangu lobaba uSiso yabhalwa ngubaba uSiso onguye treasure onguye sahambisa ibizo lakhe sahambisa le constitution onguye treasure wecele lethu leCC. Then ilinye icele likhokhelwa ngubaba uTimba lalo labhala incwadi kwaba njalo sokule incwadi ezintathu.
Manje lina selithethe manyathelo bani ukuthi liphiwe imali le?
Angiboni kuzagcina sesiya emthethwandaba lapho kuzachasiswa khona ukuthi kati CC eyo yipi ngoba ama-CC mathathu.
Njengoba imali le iphiwa ibandla elilamalunga edalele parliamente lina lilawo na?
Lokho kumbalwa kule CC eyiyo eyenza ama-recalls ama-MPs eyiyo eyethu eyiyo eyabekhetha uChabangu ngoba njengo-secretary general. Yiyo phela yakhipha ama-MPs lawo owabuzayo ukuthi ngakabani ngawethu ngoba yithe sakampenelayo saphinda sabarikhola sariplesa abanye iparlamenti yabavuma. Ngikhuluma nje abanye baseparlamente including obaba uChabangu baseparlamente ngenxa yecele lethu eliyilo elarecognizwayo ngomthetho ukuthi yilo icele le-CC. So okokuthi iyani kubani hayi kakukaphumi ngoba thina sebabhalela uziyambe sambhalela sayithola impendulo so sisamelele ukuthi bakhangele ikhodi yezasilamula kodwa iconstitution eseparlamente esilayo eyiyo yama-MP la avotelwa kathesi hayi ngeyethu kamboni mbango onganani. Yebo yenxa kuthiwa ubaba uNcube uyiphiwe uyabe iphiwe phela hathi ukuthi ingeyakhe uyabe iphiwe ukuthi uyiphiwe bafune nje ukumupha. Nxa sesikhuluma iqiniso imali liyana iqondane lecele lethu kulamacela ngu-3 lokho akuphuntshuthwa. Yebo ye ama-cases ethu amaningi asekhothi lokho silandela ezamakhothi ubaba uChabango kithi asikamxotshi samsuspenda kuphela ngenxa khona ukuthi every time ukhanya yena uthi usesebenza le government yonale khona thina esifuna ukuyikhipha uyamuzwa eyibuka emgceke kupublic thina le government leka siyibuki.
Lo-ke ngumnumzana Albert Mhlanga isiphathamandla selinye lamacele ebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Imizamo yokukhuluma lamanye amacele aleli bandla yehlule.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa wafuwe mbula.
Lamlela ndwandwe,
ukwezemaphandleni abalimala besempini yenkululeko bathi bafuna ukuthi bahlolwe kakutsha amanxeba abo ngoba bengasuthiseki ngendlela abahlolwa ngayo lapho besuka empini. Bathi bafuna ukuthi uhulumende ababhadale ukulimala kwabo ukuze inhliziyo zabo zihlaliseke. Amalunga enhlanganiso ye-War Victims and Survivors Association of Zimbabwe abikele iqula lephalamende lokhu kuliviki lapho kuxoxiswana ngomthetho omutsha we-Persons with Disabilities Bill eGwanda. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo ekhona le eGwanda.
Abalwa impi yenkululeko bathi kumele bahlolwe kakutsha ukulimala kwabo ukuze babhadalwe ngokufaneleyo amanxeba abalawo ngoba lungakhutshwanga kakuhle uhlelo lokubahlola ngesikhathi bevela empini. Umnumzana John Jimaraspindi olilunga lenhlanganiso ye-War Victims and Survivors Association of Zimbabwe utshele iqula lephalamende lapho kufakwa imbono yomthetho wabakhubazekileyo ozabunjwa wePersons with Disabilities Bill okhutshelwe edolobheni leGwana ngolwesithathu ukuthi kabahlolwanga kuhle lapho besuka empini.
I-assessment yethu indlela esahlolwa ngayo ayisilokhu ingasisukisanga kuze kufike lamuhla. Cela ukuthi umthetho ukhangele kakhulu khonapho.
Amazwi la asekele njalo ngomunye walabo abalwa impi yenkululeko, umnumzana Andrew Mabhanga oweGwanda laye othi babuhlungu emoyeni ngoba bengahlolwanga kuhle.
Sinikwe percentage ezayizala athi siphume inyembezi sanikwe percentage yokutakileyo.
Lanxa eleZimbabwe selile minyaka engamashumi amane lane lathola uzibuse, umnumzana Theminkosi Siziba oweyinsiza uthi akubathokozisi ukuthi abaphiwanga imfanelo ezibasuthisayo ekulimaleni kwabo.
Abaningi silobulima obuthize obutshiyeneyo, abanye emehlweni asiboni, abanye silisegogada semizimbeni yethu khona la, so sibe sicela kakhulu ukuthi aluba uhulumende engasikhangela.
Umnumzana Plakson Moyo laye owalelwa impi yenkululeko uswela odokotela abayibo ababahlolayo.
Singabe uhulumende uyafaka amadokotela azakuzwa ubuhlungu balaba bantu.
Ngomnyaka ka-1997 wayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe wabanjwa ngamandla okubhadala abalweli benkululeko ama-$50,000 ngemva kokuthengisela kwabo besithi bafuna isibongo sokulwela ilizwe. Inyathelo ingcwethi kwezomnotho ezithi ladala ukubhidlika komnotho wakuleli. Ocubungula ezombusazwe umnumzana Albert Moyo uthi abalweli benkululeko kumele bawuhlolisise umbono wabo lowo.
Empini sasihambela ukususa ucuku olwalukhona, sokuvuka nje umoya ongayisiwe ekugcineni ukuthi abantu sebefuna ukuthi ngabe bathola okumangalisayo.
Umoyo uthi nxa uhulumende engavumela izifiso zabalweli benkululeko umnotho welizwe uzabhedlika njengalokho okwenzakala lapho bephiwa ama-$50,000. Imizamo yokuxoxisana lomphathintambo obona ngenhlalakahle yabalwa impi yenkululeko unkosikazi Monica Mavunga iyehlule ngoba engaphendulanga ucingo lwakhe. Kusenjalo zikhuza imhlola izakhamizi zekafusi eGwanda South ngemva kokubulawa kwababo oleminyaka engamashumi amane ejwaleni. Umnumzana Luke Nathi ufele ezitolo zekafusi emadabukakusa ngolwesibili ngemva kokutshaywa kwabuhlungu ekhanda umduduzi Sifanda obexabana laye. Amapholisa athi amdinga ngamehlo abomvu umsolwa obaleke ngemva kwalesi siga. Akhuthaza njalo uZulu ukuthi azise amapholisa aseduzane lapho embona. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert, okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Lamhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi noMathemba Ndlovu omela isigaba seMathebelele South ePhalamende. Sicubungula isimo sendlala nemizamo eyenziwa ngamakomiti ePhalamende ukuphathisa ngalolu daba. Uqala ngokuchasisa okwenzakala kwesakhe isigaba.
Ngiyabonga ukungena lami ehlelweni. Isimo sendlala sibi kakhulu lonyaka eMathebeleni South, sibi kakhulu ngoba loba manzi angasekheyo, amanzi sikulakilina okunatha aseswelakala. Ngabe bekuvuma kumbe uhulumende angenele bathole kumbeni kugejwa ama-bowls atshonayo eseyaphansi ukwenzela ukuthi kutholakale amanzi, ngoba lazona lezi zibhorane ezigejiweyo amanzi akhona asaphumi kuhle, asecitsha. So sokunzima kakhulu, sokunzima kakhulu.
Lapho usithi indlala ibhahile, kuyini abantu abakwenzayo ukuthi beze beziphilise?
Abantu baziphilisa ngokwemba kwemigodi, lokuthi abantu abanjengabomama abaningi bayahamba besiyawoda izinto bethengisa khona ngale okwenjiwa khona. Kodwa uzathola ukuthi abantu abangabomama bayahlukuluzeka kakhulu ngoba yazi abantu bangaqalisa ukwenza izinto zokwemba imigodi esikuthi ukurokoza abantu bangahlangana angazi kumbe yona le into okuthiwa imob psychology kumbe kwini uzathola ukuthi mama bahlukuluzeka abanye bathathela into zabo bangabhadalwa abanye bethi isikweredi sebeqede lapho bengabhadali xethu uyabuza sebefisa lokubahlukuluza omama bahle bachiyane lakho but akula ngenye indlela ngoba iZimbabwe ayila msebenzi akula industry esisele yona leyo yokwembiwa kwemigodi abantu adesithembele kulimeni phole ezulu kalikho into esuke ibe luhlupho kakhulu yikuthi abantwana aba-under age okumele ngaba sesikolweni uzathola abantwana abancane abalama 13-14 sebegebha labo bezama ukuziphilisa kwesinye isikhathi ekhaya umntwana yena lo le-14 years nguyabe emdala nguye sokumele abone ukuthi abanawakhe laba abancane badlile abantwana abangamankazana sebezaba-forced ukuya emacansini ukuthi bethole imali zokuthi bathole nje ukuya ethunjini ayi lo nyaka kunzima kakhulu but abantu bona bayazama ukuthi baziphilise ngendlela eziningi but hayi ilanga lichisile okukho kungihlupha kakhulu ukuthi abantu bebekwanisa ukuthi balime kuma-irrigations bezisilise but lo nyaka kuzabanzima ngoba amanzi awakho kungasela manzi asazi ukuthi sizaphephelaphi
njengamalunga edale lephalamende liyake liluhlafune yini lolu daba njalo liphume lezinqumo bani siyasibona ukuthi abaphathi intambo abehlukeneyo bayabuya lithini kubo bonke kumbe amakomiti awedale lephalamende kumbe i-women's caucus
ya amalunga edale lephalamende siyazama konke okusemandleni esikuthi ukuphusha ukuthi nga abantu bayancedakala siyazama sibili ungalandelela i-Hansard lapho esidibetha khona uyabona ukuthi wonke umuntu wakulaviki yamahara sonke emabandleni wonke kungelakuthi liphi yathola sincedisana sibili ukubuza ukuthi simeke sure ukuthi abantu bakithi badlile ukuthi abantu bakithi batholile yini ongabaphilisa ngoba kungumlandi wethu njengamalunga edale lephalamende ungakhangelela abekomithi ye-agriculture bake babhoda eziphaleni zethu bekhangela ukuthi ukudla okufaneleyo kukhona yini tholakala ukuthi ukudla kukho ngokunjalo siyaphusha uhulumende ukuthi kadingele abantu ukudla ukudla sokubuyile kwakunikwe umuntu wonke kungakhangelwe ama-parties ngoba indlala ayikhangeli ukuthi umuntu ngowepartie indlala yindlala emuntwini wonke ifana lezulu mali sinalinela umuntu wonke ngokunjalo siyaphusha besimcela uhulumende ukuthi kazame ukuthi adingele abantu ukudla abantu bancediswe abantu kabancediswe ngoba lo nyaka asila choice yokuthi sithi singathi sikhangelele ukuthi abantu bazenzele ini singumthwalo kahulumende ukuthi abhode amazwe wonke njengokujayela ukuthi vele sihlala sicela abantu abacelelwe ukudla le ngoba ukudla lamanzi kulilungelo lomuntu
leyo bekuyingxoxo nonkosikazi noMathemba Ndlovu omela iMathebeleland South edale lephalamende asidibaneni njalo kuhlelo liphathelane labesifazana ngomgqibelo ozayo yilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
Namhlanje uhlelo lwethu liphuma lendaba lijone lendaba sixoxa lomnumzana Josephat Mzaca Nguluve ohlaziya ezombusazwe Okwakuqala ngiyakwamukela uhlelo mnumzana Ya mnumzana ungasitshela ukuthi ubona njani ukubana abe South Africa bayavota abahlala phandle kwelizwe kodwa lokho akwenzakali nxa kulokhetho lweZimbabwe ukuthi abahlala phandle bayavota ukubona njani wena
yakho kusekayo ukuthi ngamazi lamazihlaba la athi uzibule sinaye ngezizo kanyasi ezibuse ngezizo ngenxa yokuthi izingisamthole izibuse kodwa okwenzakalayo esingathi idemokrasi kuzibuse wethu akwenzakali ngoba leyi ihulumende eyiyephetheyo seka emakamnangagwa iyakwazi ukuthi nxa ingavumeli la ukuthi abantu baphande bavote kuyaze kutshengiseleke ukuthi yona izaniphefu njengephathi akula muntu olithandayo kuzabonakala ngenxa yokuthi izadliwa kakhulu kwenzela ukuthi kuyabalula le ukuthi la mabandla aphikisayo nxa ebeka indastakayo sobala ukuthi hayi thina lapha ridilona ilini inakale fosho ukuthi hayi abantu labavele kathanda so bavotele bani so bazafuna ukuthi benze okwabo ongama-election okuyingungwana ngokuthi benze imithetho engeyabo faka abantu babo bezethi abangabe zanupiefu abasapoti zanupiefu science ngikhanya sengathi kuvoti okungavotwa engakho neZimbabwe yabantu afikelele kwazi ukuthi Zimbabwe njengelinye isifundom iZimbabwe akuthi ayihlukananga leSwatini iZimbabwe ayihlukananga leUganda ngoba into eyenzakalayo into obukhosi obukhalo lobiza ukuthi into eyenzeka intando yomuntu ophethe ngaleso sikhathi kasi intando yabantu owinto abantu abahamba bayilwela ngesikhathi ukuthi bafukulenza ukuthi bavote bakhone ukuthi babatsho into abazifuna zenzakala ngoba ngakhangela ukuthi ZANU-PF iyakwazi ukuthi abantwana beZimbabwe abaningi baphandle kwelizwe ingavumela intoenganale okutho ukuthi bonke laba ngesilungu bade eligible to vote abantu basejayakora ngavota automatically 80% amavoti ZANU-PF elithiwalwezi
ye kodwa nxa sikhangele siyabona ukubana yena ngokwakhe umongameli Mnangagwa wake wakhuluma wathi kuzayenzakala ukuthi abantwana beZimbabwe abahlala phandle kwelizwe bevote nxa kungalungisiswa okumele kulungisiswe. Kodwa sikhuluma nje asiboni bona abantwana abahlala phandle kwelizwe beZimbabwe befuna ukuthi bagqugquzele ukuthi bavote.
Ye engakutsho ukuthi yena uMnangagwa vele ufanana lemota ethwanhlabathi ukuthi uyakwazi ukuthi udriver fake ini getting left yonine right nxa kude lifile abantu ehambayo. uMnangagwa asumntu lobuqotho asomntu lamaqiniso. Currently into engayitsho ukuthi eZimbabwe kasila opposition akulathanisa ongafuna ukuthi iZANU-PF iphume yena ilala la yena efilayo orathezi into ebunzima esilabo njalo yinto eyayivele iyahlelwa ngesikhathi kusifa uMorgan Tsvangirai ukuthi ushanisa ngayithathi asetyenziwe into esingayitsho abantu abaningi babona ukuthi iziklinikhi yabo-GSV ezenzakala bobulawayo kuthiwa o-perfect short ama-ponzi scheme into ekhona kathesi esilayo ku-opposition ise-ponzi scheme i-opposition esilayo i-tax charge ibanjwe iZANU-PF uchamisa dlala leZANU akula muntu ongathi ume isandla esiyidayo asila jini opposition i-opposition siyigcine nguTsvangirai
hayi kuyezwakala isikhathi iso esingasavumi ungavalelisa abalaleli
hayi ngiyalivalelisa abalaleli abathi into engitshelayo ukuthi hayi kuzalunga ngoba into eyenzakalayo kathesi ngamavidi lalokhu iZANU-PF ayisezithithe i-opposition opposition izazilima njengengiphume njalo into engitshela ukuthi sizabuye nomzathu zophatha ilibambe omzaka wathi bazabezophatha sizazophatha ekhaya isandi kasandi kodwa sigqiza ngiyabonga
hayi lathi siyabonga lo-ke bekungumnumzana Josphat Mzaca Ngulube ohlaziya ezombusazwe ebesixoxa laye ecingweni kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba kuhlelo abaculi bethu liviki silomculi werumba uMartin Sibanda ehamba leqembu lakhe lemaguswini Super Sounds bephethe isingo yabo entsha. uMartin udabuka esigabeni sesayidindi eBinga kodwa ucula eseSouth Africa. Nangu-ke lapha ixoxa loNtungameli Nkomo Studio 7.
Manje hayi sengile dlalade eli 1 lika 2019 la masingili angu 4 okwamanje ngenza i album eligcweleyo iyaphuma nje ngokudala
ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Ngiyatholakala ku YouTube Martin and Maguswini Super Sounds. Ngiyatholakala ku Facebook Martin X Spanda. lelinye futhi ku Facebook Martin and Makusini Super Sounds umfana wempaba. Ngiyatholakala ku WhatsApp inombolo +26378436110. Ngiyatholakala ku WhatsApp la ku makhonzi bonke. Nazi futhi ezinye +26377112893.
Abalandeli ubachiyela wapha manje.
Kubalandeli ngithayi lingaphela amandla, hlalani ngokunjalo lingixhasa lami ukuze ngiqhubekele phambili ngomculo. Ngizohlala ngiliphekela ngaso sonke isikhathi. Angeke nze ngiphela amandla mali ngabe lani lingikhuthaza, lingisapota ngokuthenga ama-CD, ama-USB, ama-memory card konke kukhona. La ma-t-shirt lonyaka I think i-album liyabe lihamba le-t-shirt.
Siyabonga, igama ngu Chris Gande, lilale.